Vakawanda vataura nestudio 7 vati vanotyira kuti sezvo mauto ave kudzokera kumabarak, mapurisa ave kudzoka mumigwagwa kuzovashungurudza. Vati shuviro yavo ndeyekuti dai masoja aramba ari mumigwagwa kana kuti ashande pamwe chete nemapurisa, vachiti izvi zvingapedza uori uhwo vati hunoitwa nemapurisa zvakanyanya. Panguva yeOperation Restore Legacy, masoja ndiwo ange ari kumira mumigwagwa, uye veruzhinji vati pamaroadblocks pavo painge pasina zvokutorerwa mari sezvinoitwa nemapurisa. VaCharles Muchemwa vanoti mauto aita zvebasa kwete zvokutorera vanhu mari zvinoitwa nemapurisa. Vanoti masoja aingobvunza zvitupa chete kwete kuita zvekubhadharisa vanhu.
Ndanga ndiri kumusha musi wesande tichidzoka, maroadblock mamusina ende masoja aingobvunza zvitupa, ongokuti chiendei kwamuri kuita se kwamuri kuenda. Masoja akanaka.
Vanoenderera mberi vachiti vangade zvavo kuti masoja ashande pamwe nemapurisa kuti uori hupere kumapurisa. VaJohnston Chirwa vanoti masoja haana kumbovashungurudza panguva yeOperation Restore Legacy, uye vave kutotyira kuti mapurisa achaomesera vanhu apo ave kudzoka zvakare mumigwagwa.
Mapurisa vanga vari vanhu vatojaira izvozvo kuti vanotowana mari yevhei mustreet. Pese pavakubata vanga vajaira kutsvaka mari muvanhu. Saka handizivi kuti culture iyoyo ichapera here kana kuti vadzidzawo here.
Kunyange vanoitawo zvekutakura vanhu vanoti svondo rapfuura iri kwaishandika chose sezvo kwange kusina mapurisa avo vati anogaro vatorera mari pamugwagwa. Mumwe anochaira kombi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti zvinotori nani kushanda nemasoja pane mapurisa.
Mapurisa hatikuada mudhara, tikutoda kana zvodoto zvatika ndoano atotakura each and every day pamapapa ningapa. Iwe unotakura mapurisa handitika wopinda mutown anobva asiona kutsunga tuda magana dziparodi.
Zvinonziwo mamwe mapurisa haasi kufara nekufarirwa kuri kuitwa masoja neveruzhinji, uye ari kuudza vanhu kuti vanobatsirwa nemasoja pane zvese zvavanenge vachida. Veruzhinji munyika vari kuchema-chema nokuita kwemapurisa ayo vanoti ave kumira pamugwagwa pese pese achibvisa vanhu mari kana kuda chioko muhomwe.
O zviri kunzi hanzi makomishina every month vaipiwa ma5000 zvira kuti pamwedzi anenge ane 20,000 isiri mari yepei nenyaya yemapurisa avaisa ichi murodzi.
Asi mapurisa anoti anenge achiita basa rawo, uye munguva pfupi yapfuura akazivisa kuti ainge ave kuzoderedza uwandu hwemaroadblocks, asi izvi hazvina kuitika. Kunze kwemaroadblocks, mapurisa anofambawo mumisika, zvitoro nedzimwe nzvimbo achibhadharisa vanhu chioko muhomwe, zvikuru sei vaya vanenge vasina mapepa ebasa akakwana. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Operation Restore Legacy chirongwa chakaitwa nemauto kugadzirisa zvinhu zvainetsa mubato riri kutonga reZANU PF, zvikuru sei kubata nhubu dzinonzi dzaifurira vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasatonge zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.